COVID-19.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 December 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasipasi.
Vanhu gumi nevana 14 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,367 vakabatwa nedenda iri nezuro wakare.
Zapfu sekugara kwayo yanga isingadi kuti musakano wedu uendere mberi, ikatumira matsati vanhu vangaisvika almost 200. Chekuti kashamadza ndechekuti kuuya kwavaita kwatupa hotel patinofunga kuti pane security.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nevatsigiri veZANU-PF muBulawayo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zvina zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,367 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe 4,759. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi masere nezviviri zvine makumi mashanu nevanomwe 182,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe zvine zana nemakumi manomwe 3,999,170. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi masere nevashanu 3,013,385. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Ruzike vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kana tikatarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri zuva nezuva, zvikuru sei sezvo nyika ichitadza kuvheneka vanhu vakawanda denda iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navaRusike.
Iye zvinezvi mamiriro ekunze haana kumira zvakanaka maringe neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19, kunyanya-nyanya kubva zvatanga varianti itsva iyi yeOmicron. Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasi-pasi.
Saka zvinorevei vaRusike?
Zvitoreva kuti uwandu hwevanhu hunogona kunge hwakatowandisa kudarika manhambazi aya atiri kuratidzwa zuva nezuva. Saka izvozvo zvinoita kuti mumwe nemumwe ange achichenjera kuzvidzivirira kubva kuchirwere chiche COVID-19. Tikatarisa nguva imwe chete gore rapera, ningati nguva yatiri inoyi mugore rapera ra2020, takanga tine vanhu vaisvika ivo 13,700 vakange vabatwa nechirwere cheCOVID-19 apo patairwisana nesecond wave. Asi zvinezvi tasangana ne4th wave mugore ra2021 munguva imwe chete iyoyo, tiri kuona kuti vanhu vakawandisa zvikuru vave kubatwa nechirwere
cheCOVID-19. Ko tichitarisawo varasikirwa neupenyu kusvika pari zvino?
Vave kutosvika 5,000 panguva inoyi yatiri inoyi yemuna December 2021. Vanhu vakawanda zvikuru ivavo varasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvoreva izvo kuti nhau yekuzvidzivirira, mabasa edzidziso uye nhau yekuti vanhu vabayiwe.
Panofanira kuitwa sei apa?
Kurudziro inofanira kuramba ichienda ichitekeshera kune vanhu vakawanda. Hatizivi kuti iyo Omicron ichatisvitsa kupi. Hatizivi kuti patinopedza holiday yekisimusi nenyuere zvinhu zvinezenge zvamira sei. Saka tinoda kuramba tichipa mashoko edzidziso kune veruzhinji kuti munguva yeholiday ngatizvingwarirei. Kana zvekufara nekufarisisa zviya, ngatiitei tichitsika mabreak nekuda kwekuti tinokwanisa kuzorasikirwa nevanhu vakawanda. Zvipatara zvedu zvinokwanisa kuzokurirwa neuwandu hwevanhu vanezenge vakubatwa nechirwere cheCOVID-19. Saka mabasa edzidziso echenjedzo ngaarambe achikurudzirwa kune veruzhinji.
Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munharaunda reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vatsigiri varo vakarohwa vari mumusangano wavo mune imwe hotera muBulawayo neZuro. Mutauriri wesangano iri vaObert Masaraure, avo patangosarudzwa kuva mutauriri wesangano iri, vaudza Studio 7 kuti vatsigiri veZANU-PF vakapinda mumusangano uyu vachiimba nziyo dzebato ravo uye vachivapomera mhosva dzekushanda nekutambira mari dzinobva kuvavengi. Izvo vanoti ndezvemanyepo.
Tatenda mukoma wande tavoitira nechekuti ZANU-PF sekugara kwayo yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi, ikatumira matsagi vanhu vangasvika almost 200. Chekuti kashamadza ndechekuti kuuya kwavaita kaTripa Hotel, patinofunga kuti pane security haingabudiswe zviri nyore, vakapinda vakasvika pakupasa madhoo kupinda matachitira musangano, vakarova vanhu vachipasa zvinhu. Tine vamwe vakuvara vari kutoriviswa kuchipatara vari kuonekwana nachiremba. Vanhu vanga vasiti vezano vauya ava vapa vachiti akiza mhosva dzakasiyana kuda kuhurumende kuri kupiwa mari nevarungu nezvimwe zvakadaro.
Saka zvazofamba sei musangano wenyu wabva wapera here apa?
Mamembers ecoalition tinoramba tichiatenda nekuti vakada kuzonwa kumashure varamba vachishingirira kuenda mberi neprosesi yavo. Chazongosara chete tiri kuti pazokundikana kuti tisarudze chairperson navice chairperson, nekuti vamwe vakakuvara vava vachakwanisi kuenda mberi neprocess. Asi maresolutions abuda zvakanyanya anosanganisira yekuti coalition tiite vanhu ichishandira vanhu iri devolved isiri kuHarare chete ichibata munhu wese ichiita kuti maindrest evacitizens ese anga achaaemusiwo yekuchigadzise nhunga dzevanhu. Saka tichange tichizokoka musangano pasina kupera mwedzi unotera kuti tiite sarudzo dzachairperson navice chairperson. Ini saspokesperson tichange tichiekta sachairperson kusvikira urongwa hwekusarudzwa kweutungamiriri hwasasigaro nemuteedzero wake waitwa.
Maziva sei kuti vanhu vakurwisa aya ava ndeveZANU-PF?
taziwa ninya kuti waka wachi tafuta wachi ita maslogan msangano wavu weza MPF wanga wachipusha wosa kanyanya wachita wana kuti mungu wachishanisa rhetoric yunosita waneza MPF ya kuti mnozbo vanewe wachishanisa rhetoric human sanction ni wangu ya watatu identifier wanoto mbosika mwane wakari na wayo angawari mpati ya msangano wetu wachito zikama kuti awawani vyeza MPF ndi mapulisa aso uya atatokwanza kufalu ngini zera uvamu watu watatu wapa asa wana upanta msungwa ni kuti tatito lewa ni mpula wayo wanu wazia wana
zino pa pa masaru zote mwite mtauriri we sangano iri mchazu kwanisa ere imuise mwili mwuneosu mwesu nzimbo mwina mangu masangano zaka akafana na ne atus mwunozo kwanisa ere basa rosa raka wanda kudai
uungu hili basa rinyore pakuti kutawana kwa zuku ita aklaimis koalishen mubata nitwa hawe moka na nisiri hese kusangansira atus tinge chingo chaura zunge chitawo kwa wane maafile members ili tine rombo na kanaka tine sekretari ya tia kati sitei kwa krisis ino tita masari ureta isu chetu chete kutawana lekufa uungwa lekutike shipe chukali wa kwenye shimi alisi pasara mingere kati wante isu tino kwa politiko wa direction asine wano wa nikera kita pasara inoyoripa krikrisis wane suwa saka aso tijikire mkuwa ya kawanda sezo kutitensi mboji kisanga nopano ni apu nengu wa zino hizo chisara mkula utunodi kutichiki kutichiki oma interview pano ni apu kanapene ni nyayat zinuda kutitana
abo wange wari mutawiri we crisis in Zimbabwe coalition wa Obed Masalaure watu paro nare ni studio 7 asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti veCrisis in Zimbabwe coalition vari kuhwirana zvinzvimbo musangano ravo izvo zvisinei nezanu PF.
Musangano wezanu PF hauna ushamwari uye zvekare hauna kudyidzana neCrisis coalition. Nhengo dzemusangano wezanu PF hadzina kuchidzana kwadzinoita nako neCrisis Coalition. Saka naizvozvo hapana pangawanikwa vanhu vezanu PF vari busy kupinda musangano weCrisis Coalition. Aiwa mamemba hatishei manemba mamembers neCrisis Coalition. Zvakare zvinhu zvakunyadzisa kuti kunyangwa vamapepa nawo kana kuti vanotepfenyura vachakwanisi kunzvera chokwadi nenhema vangoramba vachingoti zanu PF pose pose. Hazvina kunaka izvozvo kuisa bato redu munyaya dzisina kunaka nekuda kwekuti munoda kutsvaka kungoti pose paitika chakashata kunonzi musangano wezanu PF wanga uripo.
Asi vamugwadi Crisis in Zimbabwe coalition inoti vatsigiri vezanu PF ndivo vakarwisa nhengo dzavo mumusangano wekuBulawayo uyu.
Vanhu veCrisis Coalition vari kurwirana zvinzvimbo zvavo tinozviverenga mumapepa. Ngavatore responsibility vagadzirise dambudziko rumba mavo kuMDC kukarwiswa vakarwisana vamai kupi vakada kupisirwa mumba kumba kwatsvangira ikurufu zvinonzi zanu PF. Vachamisa vakarwisana navamwonzora konzi zanu PF. Vamwonzora navakupi vakarwisana konzi zanu PF. Vakadzingana muparamendi vachinyorirana matsamba kubva kumakanzuro vachidzingana kunonzi zanu PF. Nasi veCrisis Coalition vorwa pachezvavo kunonzi zvekare zanu PF. Aiwa takukumbirawo kuti munyare musangano wezanu PF. Musangano wezanu PF nenhengo dzavo uri busy kuita basa rokuvakanyika sezvinotaura mutungamiri wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo, nyika inotongwa nevene vayo. Doba sariri kuita nengo zezanu PF izozo iroro kwete zvamuri kutaura izvi hazvina maturo uye mashoko iwayo hatidi kumanzwa zvakare.
Avo vange vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare nestudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. mune nyaya inoti vanhu vanopfuura zviuru makumi mana 40,000 vakavigwa mumakuva echikomo chemhutwe anova bazi Glen Forest Memorial Park vanogona kufukunyurwa zvichitevera mashoko ekuti hurumende haina kumbopa mvumo yekuti nzvimbo iyi ishandiswe senzvimbo yekuviga vafi. Munewsday makare hurumende inoti iri kushishikana zvikuru pamusoro peuwandu hwevana nevanhu munyika vari kushandisa zvinodhaka ichiti gore rino roga mapurisa akatora zvinodhaka kubva muvanhu zvinodarika madhora mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe $2.8 million. Zimlive.com rinoti vachuchusi vehurumende yeNational Prosecuting Authority nezuro vakati mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vape humbowo vari kune imwe nzvimbo isiri mudare redzimhosva. Vakati zvakare vaChiwenga vape humbowo hwavo muchivande zvisinganzwipi nevanhu vose. VaChiwenga vari kupa humbowo munyaya inonzi vaimbova mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa akaedza kuwana magwaro emuchato enhema ivo vari muchipatara muSouth Africa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda hangu kutaura pane hanzvadzi yangu iyo yataura zvekuti munongogumira kuti mukomana ngaapinde ivo vachirega marara achizara mumatauni ese. Chinhu chandoda kumuudza ndechekuti ngaatarise, usamhanya kublema hose pipe kuti sei isiri kubudisa mvura, asingatarise tepi. Ngaatanga atarisa tepi wozoblema hose pipe. Chokwadi chaicho ngaatarise kuona kuti Minister of Local Government ndewei, handiti ndewezarii, ndiye anofanira kunge achibudisa mari zvamakare anyatsokufangisina zvakanaka marara atakurwe. Asi kana achisunga mari makanzuro hakuna kwaanoenda. Ende wozotarisaona kuti vanhu vacho vemdis vakapera kudzingwa vese kurikonewa namozora nezanupiisi. Saka iwo kana yarara zvako makomenzi ako akatotakwa, yarara kuti
makadii makadii pastudio 7 apo vashamarere muse makadii zvenyu. Tinokutendai nenyuzi dzamotiba. Ini ndoitwa Severino Makonye. Tinokumbira utungamiri hweMDC vauye vatitaurirewo nyaya iyi zvatiri kungoona pazvivhitivhiti zvokuti pasocial media zvatiri kuona izvo zvokuti nedhemukupe varoda vari kutaurirana neMDC Alliance kuti vadzoke. Tinokumbira kuti vazotiudza chokwadi pamusoro pazvo nokuti tanga tisingachadi vanhu vakamboshandidzana nezano mupati medu, nokuti te tisingachazivi kuti zvava kudzokera chii. Saka tokumbirawo kuti vazotiudzawo ipapo.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 pano, mangwanani vakuru vatungamiriri vestudio 7. Inini ndinoitwa Mukume, ndinogara ndiri muJubhiti, kumushando chibva muna Machechecho. Ai, ndine urombo nevanhu vezanupf kana vachitaura kuti hanzi isusu hatinei nemusangano wakaitwa hatitorina chokuita ndiwo. Zvinorevei kana vachiti hatina chokuita ndiwo? Nekuti kumusangano ndo kunokonzera kuti nyika ienderere mberi. Saka kana vachiti havana chokuita ndiyona, vanonga vachiti kudii? Vakomana kana vakorerwe nyika vanhu vezanupf vaka iyo vakatoikorera ngavape mukomana une zvido zvevanhu atungamiriri aende kumusangano. Inoita kuti nyika isimuke.
Pazai vashamarara vestudio 7, ndinoda kukurudzira zvambo vanhu vari kuno kudiaspora kuti ngatichiringorega kutaura chete kuti tiri kuda kufuta tiri kunoko. Iyo hurumende yachona kana bato rokutonga racho rakaramba. Chava kutodikwa pakutoenda kumusha vanhu vava vandorejista kufuta, ndiko kuti mukomana anyatsokunde zvakanaka. tinangova wada kuno kushakare wanaona kuti mukana kubira makadiwa na mkuma wande na mkuma jonga ni wangu wose basitudio inini angu ndine kwese ni maki ni mburungi wa msangano wa kuzambiru haa kutumunu ye anichido na president wage ye kukwazi mpacho wa unga mboti au ye kuzukumishi na mateminasi nema tuwele itengaga faru wambu zuto itakunga aminu zume zunzine msoro za watu mwenzi ya ipapo kuru mkuda chere mkumsekeza ni nika awana erechi mwenzi zunzine msoro chekutu wanga uyo wanga muda izo kutasko kumishina wa ipapo wangu itasekunge mwenu ya aperero anungu tambira zese zese ayo zunguta hata sila kuti izunumu waka ereka na kutesunumu gini gavafungo zume zume kuita ozo da izo president kuta hapa president hapa mbuwe hao mbu antresa wa mchi komishini pane kuti zunungu da izo president kuti nema temina zese zunu zinani mzoro weza wano zambifu kwa diti kwa mshu
mangua naka naka na mkuma juma kandimi na mkuma blessings sulu pastor dosewe ni shangu ni pita ntisi pana pasata Afrika papolo kwane haa tunotenda wa shamara mwotipa na uzi chukwa jineti kwa mwini katiminika ya Zimbabwe tijita haa pambiri nukubatana wana ya Zimbabwe tupaso kunda sano PF vota haa ratingare jista kufota ni uwa ndu uhedi wana ya Zimbabwe sano PF ni kunda kuta haa tanita ushunguza sano PF saku na utumukuma na ambo pinda president nesu uchamisa mbo tongo wanyika mbo tunga mira wano kete sano PF hata anita ushunguza sano PF tejito hirugitika mbato MDCT la Douglas Monzola na tuko sano kube aa zinungo tungana zikamudanga kazi tungana kuja aa Monzola aze kwa haru kenda ana direction Monzola kwa haru kenda kwa haru kufa sukuna lukenda kukuru kufa kube nungo zinga wano waka zinga makaza le MDC Alliance na sunu wako nisa futu mbatu lake shaka mbatu lake futu lato tunga mita futu lo zinga futu wame aa tunotu wa Monzola 2023 ambuli ni chino kana kwani urungu wala iza zenyu nguwa natenda wa mshamarlidi pita shangu nukutawula mji kwa siro wa shamarewe santeres dosevi ni papriji kwa zuwae machinjani rudo awe sano PF ndiwa kwa zisi wando wa kushungu za wano wa chino natenda hama
izo zange zili ufungwa zevangwe wa tereri zisine ni Studio 7 isu atina kwa takarere kera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vazhinji muAmerica havasi kudzoka kumabasa avo mushure mokuvhiringwa kwakaitwa nyika necoronavirus. Vashandirwi vari kuti vanhu havasi kutora mabasa ari kuramba achimuka munyika. Sei vanhu vasiri kudzoka kumabasa avo uye sei mabasa mazhinji asina anotora. Vanodzidzisa nezvemabhizimisi paDufry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvimwe zvikonzero zvinoita kuti vanhu vabude mabasa nekuramba kupinda mabasa ndezvekutya kupomerwa COVID-19 vachitizve vamwe vakaona kuti vanogona kushanda zvakanaka vari kudzimba dzavo.
Kune zvinhu zvakati one day zviri kuita kuti vamwe vanhu varege mabasa. Vamwe vanhu vareke kusaka mabasa. Chiombeombe chiri kunyanya kuitika ndicho chenyaya yeCovid yakauya namashandiro matsva ariko muAmerica muno. Ndofunga pasi rose vari kuzama kuita mashandiro okuti shandai kumba kana kuti mazuva mavuya kubasa mazuva moshandira kumba. Zvinhu zvakanakira nokushatira vamwe vashandi izvozvo pana vamwe vanoti ini zvokuchaenda kubasa kunosangana na vamwe ikoko ndakamboshanda mwedzi yapfuura ndiri pamakombiyuta ipapa ndiri kumba kwangu handichadi izvozvo anobva vamanikidzwa kudzokera kubasa vamwe vanoti kana uchizodzoka kubasa chidzokai kubasa ike zvine zvati mose mofanira kunge mabayiwa majekiseni ecovid vamwe vari kuzviramba izvo aiti zvirira ndichirega zvangu basa iroro kozoitawo vamwe vanotiwa ini zvokushandira kumba ndobitirirwa kugara mumba ndo mwandinovata ndo mune mhuri yangu ndofema kukupi ndachida kuenda kubasa kunogara kumahofisi asi kambani yangu haichadi kuti tiuye kubasa vobva voramobudawo mabasa zvichingoenda zvakadai saka zvinhu zvakati wandei zviri kuitika
vanorarama sei vanhu vari kuramba mabasa ava uyezve vari kurega mabasa
munyika yeamerica mune zvakati wandei zvinoigona kuti vanhu vakwanise kurarama vasina mabasa atinoti magovernment benefits aya yatinoziva kuti pane chirongwa ike zvino chokupa mwana umwe nomumwe vabereki vake vanenge vachipiwa $250 pamwedzi woga woga chinofanira kunge chiri kupera pakupera kwegore rinoera asi kuno urongwa hwekuti chipfuurire mberi zvekare zvekare vamwe vari kuramba vanorarama nemari dzavanenge vakasevha nechekare nokuti munhu unenge akasevhawo mari dzake kwozoitawo zvimwe zvirongwa zvinokurudzirwa namakambani nehurumende chinonzi 401k saka vamwewo vanorarama nokukwereta mari zvichingoderi vamwe vanorarama una mapart time job wokuti apo wambosevenza worega zvake asi kuna magovernment departments akati wandei anogona kugama vanhu vaya vaya vanenge vachimboti ndiri kutsvaka basa nhasi vachingonyepera hurumende ruzhinji rwacho
iwo mamiriro ezvemabhizimisi kana kuti zvehupfumi hwenyika akamira sei muno muamerica
mamiriro oupfumi hwenyika anenge ari kutatarika achizama kubuda mucovid sezvinoita sezviri kuitawo dzimwe nyika asi kune zvakawanda zviri kuvhiringa kusumuka kweupfumi hwemuamerica sokusumuka kwakunofanira kuita nokuda kwecovid inomboti apa yauya apa yambodzakira zvakare tiri kuona kuti kufamba kuri kuita zvinhu zvinopinda muamerica zvatengwa kune dzimwe nyika dzakaita sana china zvinogara kuna ana africa uku hazvisi kunatso kufamba zvakanaka tinoona kuti mazvikepe zvakambozara kumapotsi uku hazvisi kukwanisa kuti zvifambise zvinhu vanhu madhiraivha ari kushayikwa zvekare anokwanisa kudhiraivha manguruva achoni saka ikonomi iri kuzama nopainokwanisa napo kuona kuti yosumuka sei nechirwere checovid chadai kupambira asi tinoona kuti mberi uko kwakati jekei nokuti vanhu vaakuita sokuti vaakuziva kurarama nokushanda mukati mecovid iri payakaita sezvino ndo covid icharamba ichingovapo ichingobayiwa icharamba saka hurumende yeamerica yakati ngatichirarama necovid ichingovapo asi tichizvidzivirira kuti tisimudze upfumi hwedu
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi padifra university muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewww.voashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu gumi nevana 14 vanofa necovid-19 muzimbabwe vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4367 vachibatwa nedenda iri sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nezuro nevatsigiri vezanupf mubulawayo nezuro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka